kwanisa ku renewa contract ye Dune Delta Beverage for Cutler Apprenticeship takapuwa 700,000 United States dollars, Chibugu Trophy takapuwa 500,000 US dollars, and chatamba mtambo ye mbada na September na November.
Ndezvipi zvikwata zvakakwanisa kunge zvichibva muDivision 1 zvichipinda muPremier Soccer League zvingatarisirwe nevatsigiri venhabvu zvitsva?
Zvakagamuchira Bantu Rovers, Jurezi FC, Chapungu United, ZPC Kariba zvichibva kumaDivision 1 leagues.
Tinoona zvimwe zvikwata zvanga zviri kuti zviri kutadza izvo kunyatsowana zvichikwezva vatsigiri zviri kuita kuti mitambo yenhabvu iyi vasawane cheruviri kubva kwairi. Pane zvamuri kuita imi here sePremier Soccer League kushanda nezvikwata zvakadai?
Vatsigiri vanotsvaga nemaclubs, havatsvagi nePremier Soccer League nemhaka yekuti munhu anochuza timu yake. Maclubs ndivo vanofanira kuti ataure nevatsigiri kuti vatsigire matimu avo. Vakatamba mushe, vakaita marketing, vakaita fundraising activities, vachitengesa matisheti, vanogona kuwana support.
Pane zvimhingamupini zvamungati muri kutarisira kuti mungasangana nazvo here iro gore rino, uyezve muchange muchizvozvigadzirisa sei?
Gore rino tatotogadzirira kuti mitambo yetu ifambe mushe, hatione kuti tinogona kusangana nemamwe maproblem. Asi maproblem anogara aripo, but maclubs ari kuda kutamba mitambo chete, hationi kuti tinogona kuita maproblems this year.
Muchatanga rini iwo mwaka wegore rino, uyezve pane zvikwata zvingani zvichange zviri pamitambo iyi?
Tine magames 8 paweekend, asi tatanga negame richapfuna mutelevision na 1 o'clock ne Saturday. Tachatamba Bantu Rovers ne Black Rhinos.